varoko vanzora kuti vanhu vanotyana kutanzwa kuti vari kuenda kukoti vachiti ivo nyaya haifaniri kusvika kumatare edzimhosva nokuti purezidendi emazuri munangagwa vanga vasina kuwana mapepa nenguva yakakwana. Isu tichiziva kuti vakapuwa mapepa musi wechishanu rupiri pakazotumirwa zvemamwe nasherif. Saka tiri kutongoziva tori pachena kuti ZANU PF yotya kuti chokwadi chabuda pachena nokuti sezvo zvinotaurwa pachirungu numbers don't lie.
Ko zvavari kuti mhaka anonoka kusvitsa mapepa mukati memaawa 48 kana mazuva maviri anenge achikurudzirwa nemutemo kuti pange pachiitwa recount kana kuverengwa zvakare kwezvakabuda musarudzo, munotiwo
President Nelson Chamisa havasi kutaura zverecount. Vari kutaura kuti result rakaiswa ranga reservice out rakabva kumaelections vachigumba vakangotora namba yavanoda vakati ndiyo yatinopa vamunangagwa yatinodazve ndiyo yatinopa vapresident Nelson Chamisa. Izvozvo ndirokuva ndo zvakakosha, ndo zvatiri kumhanyisana nazvo. Iyi nyayavo yerecount yava imwe nekuti hazvibatsire kuita recount isu tichiziva kuti panguva shomanene pachipera kungoita maelections vanga vari mushishi kunyoresa mavifom matsva. Kana vanga vachidaro tinotofungidzira kuti pamwe nemabalance paper imomo makatoitwa tempering. Saka chokwadi chiri pachina ndicho ichokuti kana pachivhurwa maballot box akavhoterwa panenge pasingatarisirwi nyaya yerecount, panenge pachitarisirwa nyaya yekuti tione kuti maballot paper arimo imomo akamira sei uye ndo aivhoterwa nevanhu here. Zvakaita seizvozvo recount haibatsireba kana tichiverenga zvinhu zvinenge zvakaiswa imomo nezanu pf ichishanda pamwe chete nezek. Chakakosha ndechekuti koti itaure kuti maresults akataura navachigumba haana kufanana nemaresults aibva kumaelections nekumapolling centers.